nyange hazvo pasine mitambo miviri yasara makwikwi aya muAfrica Champions League Group B, FC Platinum haichakwanisa kubata Esperance iyo yave nemapoints masere, uyezve haichakwanisa kudarika Horoya Athletic Club iyo ine mapoints manomwe, sezvo FC Platinum yakarohwa pamba nekunze neHoroya, izvo zvinotanga kutariswa kana zvikwata izvi zvikapedza mitambo zvakaenzana pamapoints. Pari zvino FC Platinum ine point imwe chete chete kubva mumitambo mina, zvekuti yave kungotamba kuti ipedzese mitambo yayo yasara kuti ikwanise kuwana chiremerera. Muteveri wemutambo uyu vaSpencer Mushambadope vanoti pamitambo yasara yacho hapana chinobuda zvekare.
I think FC Platinum yazvatopera, ngavatotarisira for next season, nekuti kwavakuenda manje ofuisi vari kutamba nemabig nemaholders angofufila zvavo magames asaraya.
Gore rapera chikwata chimwe chetecho chakabuditswa munharaunda yekutanga nePrimeiro D Agosto yekuAngola mushure mekurohwa pamba nekuLuanda zvekare. Muna 2017 Cape United yakasvika mumin league stage yemakundano aya, asi ikatadza kusvika makota finali mushure mekurohwa zvisina kufadza veruzhinji 4-2 pamusha neAl Ahly Tripoli yekuLibya. Gore rimwe chetero ngedzi Platinum Stars iyo yaive yakamirira Zimbabwe mukaf Confederation Cup yakakandwa kunze kwemakwikwi aya munharaunda yekutanga, apo yakarohwa neLibolo yekuAngola. Muna 2016 Harare City iyo yaive mumakwikwi mamwe chetewo yakabuditswa munharaunda yekutanga neZanaco yekuZambia mushure mekurohwa 2-1 muRufaro Stadium ndokuzonopedziswa 3-1 kuZambia. Izvi zviri kuratidza kuti zvikwata zvemuno zvave kukundikana kumiramira nezvimwe zvikwata zvemuAfrica sezvamboitika makore ekare, apo Dynamos yaikwikwidza zvine mutsindo nekusvika mufinari yeCup Champions League muna 1998 nemuma semifinari muna 2008. Chiri kunyanyorwadza iko zvino ndechekuti FC Platinum ine point imwe chete chete mumitambo mina, haisati yanwisa zvekare kana chibodzwa chimwe chete. Pamusoro pezvo yakakandwa zvibodzwa zvitanhatu mumitambo mina. Mubvunzo ndewekuti kana chikwata chiri kurova zvikwata zvese pamadiro muZimbabwe chikatatarika zvakadai muAfrica, zvinorevei nezvenhabvu yemunyika? Muteveri wechikwata cheCape United vatina chemusebi vanoti nhabvu yadzikira zvinotyisa, zvekuti panoda kugadziriswa zvakawanda zvikwata zvemuZimbabwe zvisati zvawira pasi pasi pekutodarikwa nana Lesotho, Botswana neSwaziland.
At home Zimbabwe yangu FC Platinum mastandards acho handichafozi comparing with the past, tichipfuure magroup stage tichitarisira kuti tichazoenda kumberi, but izvizvi tichauta hatina kana goborara takambogohesa inini eta hati zvitondirwadza. Saka ameno pamberi apa dai pane zvinofanira kugadzirisa.
Muongorori wemutambo uyu vaFarai Kambamura vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zviri kukundikana pazvinotamba muAfrica, nekuti vatambi vanenge vakatorwa nezvikwata zvekune dzimwe nyika, kunyanya kuSouth Africa panguva iyo vanenge zvikwata zvemuZimbabwe zvave kukukwidza muChampions League nemuCAF Confederation Cup.
Asi munonyanyaona kuti ibhora remuZimbabwe ranyeurayiwa, nekuti wacho angogona vari kunyanyotorwa neve kuSouth Africa, nekuti kuri kubhadharwa zvakanaka. Muno muZimbabwe unonzwa kuti kuDynamos maplayers haasi kubhadharwa kwavaita time, vasiri kubhadharwa mapays avo and the likes. Cape United same thing, mamwe mateams mazhinji same thing. Saka ndiri kuona kuti our teams are not being run professionally, saka isu tisautizwa nemaplayers. Saka atinga expect kuti mateams edu angaende mberi vanhu vachingoti vakagona vobva vaenda kunze kwenyika.
Gore rapera FC Platinum yakarasikirwa naGerald Chakwara Eropis pezese na talent chawapiwa. Gorerino ikarasikirwa na Rodro chingetere uyo akatora mukombe wesoka star of the year. Asi akaenda kubaroka. Asi wa John Chikochi awo waitungamira chikwata Chelengpens Premier Soccer League. Vanoti Zimbabwe inofanira kuwedzera makundano enhabvu munyika kuti zvikwata zvikwanise kutambirisa vatambi mari inoita kuti vasatize kuenda kuSouth Africa nekuZambia. Pari zvino Zimbabwe ine makundano maviri chete, Castle Lager Premier Soccer League neChibuku Super Cup. Mukombe weZifa Cup wakapedzisira kutambwa muna 2005. Mumwe mteveri womutambo wenhabvu vaMusa Masepe vanoti Zimbabwe haisisina tarenda renhabvu sezvo vatambi vave kusarudza kuita zvekuimba kana zvimwewo sezvo mari yemuhoro mumutambo wenhabvu isakwanise kuvakwezva.
Bhora remuno mari sikubhadhara, vakawanda kutosarudza zvekuimba kuita mavhenda kana kuitawo zvimwe zvinhu zvinovapa mari bhozi. Haungatambe bhora uchikundwa mari navhenda anoswera akagara achitsvagwa nevanhu vachivazotenga. Wakatyoka kana bhora racho haribhadhari unozorarama sei wachikoka bhora usakwanise kuritamba.
Zvikaramba zvakadai zvichatora nguva kuti zvikwata zvemuno zvikwanise kukukwidza zvakasimba nezvimwe zvikwata zvemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.